nhasi iri tinoriramba tichirikurudzira nokuti zuva ratinorangarira magamba edu akarwira rusunungurwa rwenyika yedu yezimbabwe yakanga yakatorwa navapambe pfumi rakanga vachidzana kuti vaivati kuti vadzvanyiriri vaitidzvanyirira pavhu redu vachitishandisa vachitisevenzesa vasingatibhadhare vana vezimbabwe vakafira zuva iri vakawanda kunana nyadzonyako kune vana vachiri kuda kutoti vaitwe kuvigwa patsva vakafira vakasa ropa ravo rakadeuka nekuda kwezuva iri.
Pane vamwe vari kuti mauto asiyana nevakomana vavarigobatsira panguva yehondo nokuti iko zvino izvi vanopomerwa mhosva yekurova vanhu zvinhu zvakawanda wanda zvisakafanira. Munoti chii pamusoro penyaya iyi?
Nyaya iri ndeyekuti mauto haana kurashika vari vasi zvavakavhira muhondo nanhasi ndizvo zvavari kungoramba vakamiriri ndina. Chatiri kuona ndechokuti pamwe panozovawo mauto achipindira pamhirizhonga inenge ichiitika munyika ndokobasa mauto kana mapurisa akaona kuti chiri pamberi pavo china chikuru kwavari uye vaongorora vaona kuti zvinogona kuzoparadza nyika yatakavhira muhondo vane kodzero nekuda kwekonstitusheni yedu kumbere remutemo rine kodzero yekuti mauto anokwanisa kudanwa kuti vapindire kugadzirisa odha munyika. Saka havana kurashika, vanenge vachita basa sezvo kutendekwa kwavakaitwa nekumbiro remutemo wenyika yezimbabwe rakagadzirwa 2013